Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kukadzi 5 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu tinoziva kuti hurumende pane zvayakamboedza kuita. Hongu takazvitambira tikazviona asi hazvina kukwana.
Masangano evarairidzi anoti reZimta nereProgressive Teachers Union of Zimbabwe otarisirwa kutanga kuramwa mabasa nhasi.
Ivava vanhu vanenge vabva muhondo vachisvika vachisunungura nyika avo havasi kukwanisa kutransforma mapati avo kuti ave mademocratic party kana mademocratic government.
SADC yoshorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nemamasangano evashandi nenyaya yekusatsiura Zimbabwe panyaya iri kupomerwa yekutyora kodzero dzevanhu. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti nhengo dzaro pamwe nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe dziri kuenderera mberi neurongwa hwekuramwa mabasa kutanga nhasi sezvo pasina zvaitwa nehurumende pazvichemo zvavo. Nezuro gurukota redzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vakashedzera musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vemasangano evarairidzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa uku, asi varairidzi vakati hapana chine musoro chakabuda mumusangano uyu. Mamwe masangano evarairidzi anosanganisira revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe anoti ari kutsigirawo urongwa hwekuramwa mabasa uhu, uye ATUS inoti yakatotanga kuramwa mabasa nechekare. Jonga Kandembiri weStudio 7 abata mutungamiri weZimta vaRichard Gundani kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu ndizvozvo, kutanga nhasi varairidzi vanenge vachiramwa kuenda kumabasa. Varairidzi tose takabvumirana kuti timboita izvozvo kuti tinyatsochengedza hurumende kuti avedue upenyu hwaomera varairidzi. Hongu tinoziva kuti hurumende pane zvayakamboedza kuita. Hongu takazvitambira tikazviona asi hazvina kukwana. Saka kuedza kuchenjedza hurumende kuti vedu ngatigadzirei nyaya iyi varairidzi pavamire pakaoma. Chikonzero chanyanyisa ndechokudai izvi. Iyo mari yacho inotambira varairidzi yanyanya kuita shoma shoma zvakanyanyisa kana takatarisa zvese zvavanofanirwa kutenga zvekudya uye nezvisiri zvekudya. Takaona kuti dambudziko iri rakanyanya kutanga takabuda monetary policy statement yakaparadzanisa value ye United States dollars nemari inenge iri muRTGS kana kuti mabond. Toona sekuti ndopa zvakatangira. Pazvanga zvisati zvaitika izvozvo, zvinhu zvinenge zvanga zvakamira zviri parimani zvokuti tanga tichikwanisa kufema. Chero zvedu taitsvaga kuti hurumende ngaiwedzere mari, asi zvanga zvisiri zvokuti zvinhu zvavo zvakanyanya kuoma. Zvinotochiona maprizes mumashops macho mutikaendawo muvanhu vemabhizinesi vanokwidza maprizes zvisina tsarukano, zvobva zvasiya murayiridzi ari pamene chaipo. Saka chichemo chedu ichi tichichema, tinenge tichichema kuhurumende yedu. Tinoziva kuti tiri kushanda tese zvakanaka chaizvo tichitsvaga kuti zvingagadziriswa sei, uye tichitenda kuti hurukuro nesu nehurumende dziri kuramba dzichienderera mberi. Asi pari zvino varairidzi vari panguva yokuramwa mabasa kubva nhasi.
Asi munofunga kuti idanho rinoshanda here iri vaGundani? Tichinzwa hurumende iri kutaurawo kuti haina mari, mari yayakwanisa kunge yawana ndiyo $300 million yayakakuisirai patafura.
Ichokwadi, chakakosha ndechokuti hurukuro idzi dziri kuramba dzichienderera mberi zvadzo. asi inombosvikawo imwe nguva. Ndokusaka zviri muchero muconstitution yenyika yedu. Tine constitution yakanaka chaizvo inotaurawo iyo musection 65 kuti pane nguvawo yokuti vashandi vanokwanisa kumboregera kuenda kubasa, kumborama kuenda kumabasa. Iyi ndiyo kodzero yatatora sevarayiridzi kuti pari zvino mazuva ano tombomira kudaro. Asi tinotenda chaizvo kuti hurukuro dzedu tinoramba tichingoenderera mberi tese, tikaramba tichingotaurirana zvimwe zvinotibatsira kuti tikwanise kuwana kuti togadzirisa sei nyaya iyi.
Tiri kunzwawo kuti nhengo dzenyu mumatunhu akasiyana siyana dziri kutyisidzirwa pamwe nekushungurudzwa pamusoro penyaya yekuramwa mabasa iyoyi. Zvakamira sei uye matanhu apa amuri kutorwa ekuzochengetedza nhengo dzenyu kuti dzisange dzichizoramba dzichityisidzirwa?
Tiri kuona sekuti mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana mumativi mana enyika umu kwakutobva nyaya yebopoto yokutoti varayiridzi kugara kwavo pazvikoro kunenge kwaakunetsa nemagariro avo nevamwe vanogara navo vabereki vari munharaunda idzodzo. Tinokumbira kuti titsanangure kuvabereki vavo, vanogona kunge vasina kunzwisisa kuti nemhosva yei varayiridzi vasvika pachinano chokuti varamwe mabasa. Saka regai nditore mukana uno wokuti ndivakumbirise kuti aiwa, chekutanga kazhinji chinoitika ndechokuti kana izvi zvaitika vabereki vanopedzisira vakufunga kuti varayiridzi vedu vakuita zvepolitics. Veduwe mutiregerere, hapana kana zvepolitics zviri kumboitwa ipaka. Uye chechipiri chinogona kunge chakuitika ndechokuti vanhu vanogona kufunga kuti takuda kukanganisirwa dunhu redu kana nyika yedu. Aiwa, tiri kutotsvagawo kuti tigadzirise zviri kunetsa kuitira kuti mune ramangwana iro pasave nechinonetsa.
Avo vanga vari mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeNamibia varizve sachigaro weSADC vaHeg Heingob havasati vataura nezvemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu uye masangano anomirira vashandi munyika dzakasiyana-siyana ari kuti vanofanira kutaura nezvenyaya iyi. Mutauriri wavaHeingob vaAlfredo Hengari vaudza Studio 7 kuti vaHeingob havasi kutaura nezveZimbabwe pari zvino, vakati titaure nemunyori mukuru weSADC kana kuti SADC Executive Secretary Dr Stegomena Lawrence Tax, asi amai Tax vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNamibia vaSilma Ashipala Musavi vakarambawo kutaura nyaya iyi vachiti Zambia inoda kuti sachigaro weSADC Troika, iyo inoona nezvematongerwo enyika nekuchengetedzwa kwenyika, itaure nezviri kuitika muZimbabwe. Asi munyori mukuru weTrade Union Congress of Namibia vaMahongora Kaihuva vanoti mutungamiri wenyika yavo sachigaro weSADC anofanira kutaura achishora zviri kuitika muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nemusi wemugovera vakaita hurukuro nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC vachivaudza nezviri kuitika muZimbabwe. Vebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nevesangano reZCTU uye vemasangano akazvimirira vari kupomera hurumende mhosva yekuvashungurudza. Sangano reDoctors for Human Rights Association rinotiwo vanhu gumi nevatanhatu vakapfuurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nemauto vakafa. Vamwe vanhu makumi masere nemumwe vari kurapwa mushure mekupfuurwa uye vanhu vanodarika churu vakasungwa. Hurumende inoti kusvika pari zvino vanhu vana chete ndivo vashaya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromisande.
Chandiri kuona mukoma Blessing ndechekuti mabato ari kutonga muSADC aya ndo mabato akabva maliberation struggle. Ende chinhu chikuru chakadzidza semacitizens kwete muZimbabwe chete asi macitizens emuSADC nese ndechekuti ivava vanhu vanenge vabva muhondo vachityo vachisunungura nyika avo havasi kukwanisa kutransforma maparty avo kuti ave mademocratic parties kana mademocratic governments vatotadza, and I think sema citizens takwa kuti tibatane, ma citizens emuZimbabwe, ma citizens emuSouth Africa, emuNamibia, emuZambia, tese ngatibatane kuti tikwanise kutanga kunominata ma government ari based upon democratic principles, either ari kubva ma unions kana kuti ari kubva straight from citizen participation. Tikwanise kuwana ma democratic institutions mudunhu medu.
Takaonawo mukupera kwesvondo muvamunangagwa vachiti vanenge vanga vari parunhare nevamwe vatungamiri vekuSADC. Munofunga kuti izvi zviri kuratidza kuti vanhu ava vane hanya here nezviri kuitika muZimbabwe kana vasiri kutaura zvavakawirirana navamunangagwa?
Hapana hanya dzatiri kumboona mukoma Blessing, nekuti chinoifanira kuitika ndechekuti mutungamiri wenyika vanofanira kuti kana muzvingo vachinge vapedza kutaurirana zvavanenge vataurirana, mumwe nemumwe ngaasununguke kuti achitaurira nyika yake kuti ndataura nemukuru wenyika uzowe kuZimbabwe, zvandataurirana ndezvakati nezvakati nezvakati, kana kuti ndamudzoreredza ndakamuudza kuti no, dai machinja maita zvinhu zvakadai makadai makadai, renekedzaiwo mahuman rights, renekedzaiwo macitizens enyu. Handiti ka, asi izvozvo hatione zvichiitika. Vanotiwo vataurirana munhare dzavo vakabvunzwa nyange nemacitizens emunyika dzavo kuti ko situation yemuZimbabwe muri kuiona sei, hapana anoda kutaura. Saka ndinoona kuti hanifunga kuti pane chatinganyanyomirira semacitizens kunze kwekutoti titaurirane nemamwe macitizen organizations ari munyika dzakasiyana idzodzo kuti pressure iyoyoyo kai ngaisangova chete pane hurumende yeZimbabwe, asi kuti ngaiende kuhurumende dzese dzakatitenderedza kuti vazive kuti munguva dzatava kurarama idzi kuobserva mahuman rights is very very important to a democratic process.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America naana Britain, muri kuona ukama uyu huri papi chaizvo? Nekuti takaona mazuva apera vachiburitsa mashoko kuvatori venhau vachishora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukumisa kuratidzira kunenge kuchiitwa nevanhu.
Nyika dzakaita sana naAmerica mukoma Blessing dzinowanzoda kuti kana zvinhu zvakadai so zvinenge zvaitika, isusuwo semacitizens tikuchidzire moto. Havadi kungoti macitizen rights aitwa clamp down thenisitongonyarara tongomira kuti vachauya. Tinofanira kuti tichibaka, tinofanira kuti tichitanga kuratidzira vanhu vachiratidza kuti havasi kufara nezviri kuitika. Izvi ndo zvinopa nyika dzakawanda sanaamerica donzo rokuti dziwanikwe dzichitibatsira isu semacitizens. Citizen participation ndo inounza true and total democracy. Kana macitizens vasiri kuparticipata in their own liberation, zvinonetsa kuti dzimwe nyika dziuye dzitaure zvadzinotaura, nekuti imimi semacitizens mune makangogara misese inonzi zvinhu zvakanaka.
Mubvunzo wekupedzisira, asika iyo hurumende iri kuti vari kuratidzira ava vari kupesvedzerwa nekupiwa mari nenyika dzakabudirira?
Ndo zvavagara vachingoita vanhu ava, vanongohwanda nemumvuri yavo pese kubvira makada kutarira nhoroondo chaishaya mukoma Blessing yekusagutsikana kwevana vemuZimbabwe. Pese panoratidza kusagutsikana kwevana vemuZimbabwe panouya propaganda inobva kuZanu PF. Handizvo vana vemuZimbabwe chava vakatanga kuratidzira kudhara kubvira mauniversities vari mauniversity macollege vakatanga kubrandwa mahooligans, and the whole entire world never listened to my students nemagrievances avaiunza nezvichemo zvaaiunza, nekuti hurumende yeZanu-PF chainogona kuita label vanhu yobisa legitimacy yemacomplaints evanhu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vapromisande uye vaimbovawo mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vachitaura vari parunhare kuFlorida muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepanhau emunyika. Pepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vari kukurudzira vemabhizimisi vane zvivakwa kuti vapote vachizvipenda nekuzvigadzirisa, kwete kungotora mari kune vanenge vachishandisa mabhizimisi avo. Amai Mnangagwa ndiwo munyarikani wezvekuchengetedzwa kwezvivakwa nemamiriro ekunze. Nezuro vakaita musangano nevemabhizimisi uye meya weHarare vaHebert Komba nemunyori weguta vaHosaya Chisango. Bepanhau repaindanet renewzimbabwe.com rinoti dunhu reWestern Cape Health Department kuSouth Africa raramba mashoko ekuti mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kurapwa pachipatara chedunhu iri. Panga pabuda mashoko ekuti vachiwenga vakaendeswa kuSouth Africa. zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichiratidzira nhasi zvazvichiratidzira nezuro pachipatara ichi zvichiti ngavadzoserwe kumusha. Topedzera nekutarisa zviri mubepanhau reChronicle. Bepanhau iri rine musoro wenhau unoti bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department riri kuyambira vanhu vemudunhu reMatabeleland kuti vangwarire dutumupengo remvura nemhepo. Dutumupengo iri rinonzi richauya richibva nekuBotswana. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ndine mubvunzo, naiwe Guvheya, naiwe Chiwengwa. Imi ndimi maita ropa risingadi kudeuka chokwadi. Ko ropa revanhu vari kudeurwa risina mhosva mukati menyika yeZimbabwe hamuri koshesi. Yenyu nyama yakanyanyo kosheiko inongoti ikangonzi tokonye inokwira ndege. Ko vana veZimbabwe mapera kuparadza mukati menyika muchiona muchivavhurira masoja munoti mhuka. Munoona vana veZimbabwe kunge tsuro heredza munosakidzira mbwa chokwadi. Zviri kwazvo munonyadzisa vakuru vezano. Imi kungonzi tokonye munotanga kutsvaga kuti ndege iri papi. Vari kutambudzika maticha, vari kutambudzika manesi kuti titambirisei mayusa, muri kushaiwa mari dzekuvapa. Asi dzikangononzi nhasi manzwa mudumbu vana Guvheya munomhaya muchinokwira mandege. Pane ndege here inokwirwa nebondi? Pane ndege here inokwirwa neRTJS? Hamunyari here chokwadi vana Guvheya? Mwoyo wenyu mwoyo rudziko usingafunge nezvevamuwanu unongofunga nezvematumbu enyu imi. Nyaraikani vana Guvheya. Iyo nyika yamuri kuuya nyika yeSouth Africa hamuinyarire chokwadi. Nyika ine vanhu vari kugona kugadzirisira vanhu vayo upenyu hwakanaka ndomamunoya muchipotera varume vakuru vakaita semi. Matadza kugadzirisawo nyika yenyu yaitawo nyika inonyemurwawo nedzimwe nyika chokwadi. Kurwara kwako kurwara rudziko wakasiya wadzinga manesi ukadzinga madhokuta muzvipatara. Iwe ndiwe wauya muno wakupotera muno. Ava vamakapondesa nemasoja vari kutambudzika vasina kana mushonga kana chokurapiswa nacho kana vanovarapa chaivo kusina. Imi nyama dzenyu dzakakosha iko nhaye vaGuvheya. Madiko kufunga ukairi katatu musati maita zvamunoita izvi nhaye vaGuvheya. Hamumbogari pasi sematare mukanyatsoungana muchitaurirana chokwadi zvakaipa nezvakanaka muupenyu.
Makadi veStudio 7. Indinonzi Lafuewo, ndiri kuSouth Africa muDurbani. Tinoti zvakataurwa naPresident oro navakuru venyika yedu kuti unofanirwa kubata munhu akurepa, unofanirwa kutaura kuti ndakarepa wananingi. Hazvisi kutifadza sesu, senoo ndiri umwewo vanhukadzi, hazvisi kundifadza. Nemhaka yekuti unogotaura sei kuti ndinhingi akandirepa, ndinhingi. Ivo vachizofamba vachirova vanhu usiku, vachibata vanhu chibharo usiku. Zvinhu zvinonetsa kumunhukadzi kuti anga achitaura kuti ndakarepa wananingi. Ende kana zvinhu zviri zvefosi, hapana paunomboona kuti ndarepewa nani. Chinonzi fosi chasiyana nekuwirirana. Zvinhu zviri kutibata sevanhukadzi. Tiri kuno kunze, tina hama dzedu nevabereki vedu vari kuZimbabwe ikoko. Saka zvinhu zviri kutibata zvisingaiti, nekuti zvinhu izvi vaizviita usiku. Ende zvinhu izvi vasingazviiti kwakachena. Unoona ngani kuti ndarepewa naningi? Zvinhu zvinorwadza zvikuru. Zvokuti vamwe vanhu vachapedzisira vanyarara makesi avo nenhau yekuti vanotongoona kuti nyango tikataura kuti zvakatifambira so zvakadai hazvishandi, hazvibatsiri.
Kumakadiko, tinotenda chirongwa chenyezvi chinotiziisa zvinenge zvichiitika kumbato namaramba makadaro. Tongoti kuhurumende iyedu yakutoda kuti mwana apindire. Zvinhu zvacho zvikuitika kumusha uku hazvina kumira musi. Tongoziva kuna Mwari, hapana mumwe munhu anokwanisa kuzvichinja. Dini mai Maslin kana kuti mai Ernest Mchakachi vari kuSouth Africa.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare guru remauto muAmerica reCentral Command rinoti ongororo yarakaita irikuratidza kuti vechikwata chinopfurikidza mwero muSyria cheIslamic State vakagadzirira kutora nzvimbo dzose dzinenge dzabviswa mauto eAmerica muSyria. Izvi zvinotevera kuda kubviswa kwemauto zviuru zviviri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vatungamiri vemauto ava vari kuyambira kuti America ikabuda munyika iyi, ISIS inodzoka zvine ukasha. Tochimbotarisa zve kuSomalia, chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAlshabab chinotiwo ndicho chine nhengo dzakapfuura nekuuraya mukuru wekambani yeDP ine muzinda kuDubai vapo Anton Formosa. Vamwe vanhu vatatu vakaurayiwawo mushure mekuputika kwebhambo muguta guru renyika iri reMogadishu. Al-Shabab inotizve ndiyo yakauraya vanhu vatatu ava. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nhasi vari kutarisirwa kupa mutauro wavo weState of the Union kana kuti SOTU uyo wakamirirwa nevanhu vakawanda zvikuru muAmerica. VaTrump vari kutarisirwa kuti vachashandisa mutauro uyu kubatanidza vaTrump. Mubvunzo uripo ndewekuti vaTrump vachashandisa mukana uyu kubatanidza here kana kuti vaenderere mberi neboboto ravo nevatungamiri vebato reDemocratic Party rinopikisa pamusoro pemari yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Kuti tinzwe nezvemashoko achaturwa navaTrump kunyika yavo yeAmerica, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha, avo vanoti vanotarisira kuti vaTrump vachaenderera mberi nenyaya yavo yekuti vapiwe mari yekuvaka mudhuri.
State of the Union kutaura kwapresident wenyika yeAmerica achibvunza ruzhinji kana vagari vomuAmerica vose vangava zvavo vakazvakwa muno kana vasina kuzvakwa muno kuti nyika pari zvino yakamira sei mumavonero avo ivo, zvekare vachitaurira ruzhinji rweAmerica kuti basa ravo vanoriona seivo ivo kubva pavakasarudzwa kuti kusvika pari zvino kuti vari kuita basa here zvakamira sei.
Chamunofunga kuti State of the Union iyi ingasiyana nedzimwe chii?
Iyi inenge yakasiyana nedzimwe nenyaya dzokuti pamavhiki akapfuura aya papana makakatawana hurumende yakavharwa, zvekare State of the Union yaironge yakaitika mavhiki apfuura aya. Saka nokuvharwa kwehurumende yakambomiswa nokubva yazviitwa ike zvino hurumende yakadii yakavhurwa. Saka ine pana makakatano achiripo akawanda wanda, saka mamiriro akaita zvinhu makakatano aripo anoita kuti State of the Union isiyane namawo maState of the Union ose ati amboitika, nokuti pane nharo pakati pamadhemocrats, pati yamadhemocrats namarepublican.
Iyo State of the Union ino uremu hwakadini kana makatarisa?
Ino uremu hukuru chaizvo, nokuti inobvira makore akare kare kubva America ichiita rusununguko rwayo. Saka hapana kunyepa kuripo apa, kana kunyepa kuripo kunovhukunyurwa muno maAmerica. Saka zvinhu zvinokosha chaizvo kuti vanhu vanatsoziva kuti nyika yakamira sei.
Chamunotarisira paState of the Union ndechipi nhasi?
Ndinotarisira kuti president vachataura vakanangana nokubatanidza vanhu veAmerica vanoratidza kuti havana kubatana zvakanyanya. Vachazama ivo kutaura zvekare nemaonero angu kukosha kunoita mudhuri wavanoda kuvaka. Pamwe vachataura zvetotarisira kuti vachataura kuti vachaenda here negwara riya rokuti vachaita declare state of emergency kuti vaone imwe mari iri kwairi vavake mudhuri zvisinei nokuenda kunharo kwavari uku. Saka asi zvihombe zviripo ndozvokuti vanenge vachataura nyaya dzokubatanidza nyika kuti ngatibatane tipfuurire mberi samaAmerican.
Ko verimwe bato rinopikisa ava vanomukana wavo here wokuti vataure pamusoro pazvinenge zvataurwa naPresident?
Verimwe bato iri rinopikisana navo vane mikana yakatoti wandei. Ruzhinji runongoziva mukana uya unosipuwa umwe wavo kana president vapedza wotaurapo uyu wakawo mudzimai wechitema uyu wakanga achikambena kuita governor weGeorgia uyu ndiyo uchataura vakamirira madhemokrats vanopikisana nepati ya president yamarepublican achitaurawo mavonero aanoita.
Avo vanga vari mudzidzisi wezvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Ninja Lipsy uyo anoti pari zvino ari kumboburitsa masingles chete kwete madamba refu.
Single inoterewa kudarika album, kudarika damba refu ramareva. Single inenge iri song one yekuti ndikaiisa muvanhu iko zvino izvi hapana chimwe chinhu chavari kufanira kuconcentrata on, vachangoconcentrata nesingle iyoyo. Vange paalbum nema options zvekuti ndichateerera yakati, ndichateerera yakati, ndichateerera yakati, dzimwe nguva imwe haitoterera. Saka zviri nani kungogara wapa iyo iri one iyoyo.
Ungambotipe here nzwisa chete yekambo ikaka kanonzi chinamira?
Okay. Ini moyo wangu ini waperea halicha kwanisa garandise niweba doita chinamira ini doita chinamira doita chinamira ini doita chinamira nekuti dogna dogna dogna.
Aiwa tiri kuzviona kuti chipo chiripo asi pane vamwe here vaimbi vauri kuimba navo pane nziyo dzauri kuronga idzi?
Tinoshanda navo vakawandisa, indastry yedu ihombe, tinoshanda nevanhu vakawanda. Pane project yatakatanga last year yevasikana, inini Faceless Lady B na Juela, tamboita matools tikatendererawo ngechana theother side neside reZimbabwe. But tichangoramba tichicontinua, takareleasa single yedu inonzi Tukeke, video yacho iri kubuda anytime soon. Ndakaita imwe song na Shintoman inotora nevhidhiyo inenge iri kutambirwa zvakanaka. But kushanda ndichashanda nevamwe vanhu vakawanda vasimuka kutara nevasati vasimuka vese zonezi nachigogona chete tinoshanda.
Asi zviri nyore here kuti unge uri muimbi wechidzimai muZimbabwe?
Kuve nyore hapana chiri nyore. Kuve mudzimai kwakangozvimirira kusi nyore, whether uri accountant kana kuti uri chii, kungoshanda pakampani chete unenge wakatongoomeserwa. But unofanira kungove nekakuzvisimbisa kayake kuti inini handinzwari, inini ndakasimba kudarika izvozvo. Vanouya vachiti iwo ndipe chakati, ndikupe chakati, chengeta chakati chako ichocho, ndiri raiti ndakadaro. Unongogara wangu wapa maboundaries ende ukadaro ka panozanika mekarespect kama kake kekuti vanoziva kuti uye hazvidi. Kana riri business, inini semuimbi ndichauya ikoko ndichaimba, mundipo mari yangu yakakwana. Kwete zvokuzoti aiwa inini ndichazokuitirawo chakati, ndichazokuitira chakati. Kuti tisvike kwatasvika panapa tinambosvika nekunzi ndichakuitira chakati. Dai takadaro ka zvekuti hakuda kuchinjanisa mafavors nezvimwe zvinhu zvikuruizvo hapana kungosvika. Zvinongogumira panzvimbo one chiyangoramba ende ucharamba uchitenderedzwa nevanhu vamwe chete ivavo uchinzi ukadai ndinokuitira chakati. But
tinotenda zvikuru muimbi Ninja Lipsy. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.